Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 31 kukadzi 2021. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Chenda kuti makwanisa kuvanesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika reState Department rabudisa gwaro pamusoro pekutorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Masangano anomirira vashandi akasangana nezuro achiziva matambudziko evashandi vose vemunyika. Vagari vekumasvingo vari kuchema chema nemvura yakasviba iri kubuda mudzimba dzavo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika reState Department rabudisa gwaro pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu muZimbabwe. Gwaro iri, iro rine mapeji makumi mana nemapfumbamwe, rinobva muongororo yakaitwa muna 2020 uye rinoshora hurumende yeZimbabwe pamusoro pekutyorwa kwekodzero dzevanhu. State Department inoti hurumende muZimbabwe inouraya vanhu pamusoro pezvematongerwo enyika, kutsakatikisa vanhu, kutocha vanhu nekusavabata zvakanaka vari muusungwa. Uye gwaro iri rinoshorawo majeri emunyika. State Department iri kushorawo kusabatwa zvakanaka kwengochani muZimbabwe. Tichienda pamhepo, tatadza kubata vanoona nezvekubudiswa kwemashoko vaNick Mangwana uye vange vasati vapindura mibvunzo yatavatumira. Tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mazvinga avo vati hurumende yeZimbabwe haifanirwi kumirira kunzwa zvinobva kunze kwenyika, vachiti kana hurumende ikateerera pose panochema vana veZimbabwe haizotyori kodzero dzavo.
Zviri kutaurwa mugwaro rabuditswa nenyika yeAmerica pamusoro pekodzero kuti muZimbabwe kodzero dzekuramba dzichityorwa zvichitungamirwa nevanenge vari vashandi vehurumende ichokwadi kuti vemasangano akazvimirira vari kuramba vachishungurudzwa, ichokwadi kuti vemasangano evashandi vari kuramba vachishungurudzwa, ichokwadi zvakarewo kuti vatungamiri vemapato anopikisa zvechokwadi chokwadi vari kushungurudzwa.
Pane matanho amunoona here ari kutorwa kugadzirisa nyaya iyi?
Pane matanho ane kumeso ari kutorwa kurwisa huori mukati meZimbabwe. Nyika yeZimbabwe nevatungamiri veZimbabwe havafaniri kuti vamirire mashoko kana magwaro anobva kuAmerica kuti vazoziva chokwadi chiri pamberi pavo. Vaifanira kuti vangoteerera, nekuti masangano akazvimirira, masangano ekodzero ari mukati meZimbabwe, anogarotaura zuva nezuva achinongedzera pari kukanganiswa nehurumende yeZimbabwe. Sangano reZimbabwe Human Rights Commission rinogara richitaura panenge pachikanganiswa nenyika yeZimbabwe panyaya dzekodzero dzevanhu. Masangano ari mukati menyika akawanda ari kutaura nguva nenguva, kusanganisira vanomiririra vanhu vekuchilonga vanga vachida kuti vabviswe nechisimba, kusanganisira vanotaura nezvemvura kana nezvipi zvakasiyana siyana.
Saka sokuona kwenyu zvoitwa sei naye vamavhinga?
Chingoripo ndechekuti hurumende yeZimbabwe haiteereri kana kutirimuka kana ichiudzwa nemasangano ari mukati menyika. Inozoda kuti itange kuti iteerere iko zvino, nekuti nhasi zvataurwa neAmerica. Asi hazvifaniri kunge zvichidaro. Nyika yeZimbabwe ngaiteerere vanhu vayo, zvizvarwa zveZimbabwe, vana vevhu kana vachichema kuti tiri kutambudzika, nyika ngaiteerere. Tinoziva kuti iko zvino panze pekuteerera zvichemo zvevanhu, nyika yeZimbabwe iri kutsvaka matanho ekutsipika nekunyaradza vanhu nemitemo yakaomarira inosanganisira chimwe chimutemo chinonzi Patriotic Bill chinoda kuti chivepo. Zvese izvi hazvibatsiri pakuremekedza kodzero. Zimbabwe ngaiteerere, itevedzere kodzero dzizere dziri pachena dziri mubumbiro remitemo renyika. ndokuti nyika ibudirire, ndokuti nyika iende mberi, ndokuti zvigonzi nyika yakashamira budiriro zvamabhizimusi nekodzero. Kwete zviri kuitika zvekuti tsvimbo mugotsi kune wese ada kupikisa kana kuti ari kutsutsumwa nekuoma kweupenyu kunozivikanwa nemunhu wese mukati menyika yeZimbabwe.
Avo vange vari gweta rinorwira kodzero dzevanhu uye vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica Vadewa Mavhinga vari parunare kuUnited Kingdom neStudio 7. Hurumende yazivisa kuti vana vanogara pazvikoro pavanodzidza kana kuti boarding schools havafaniri kuenda kumisha yavo pazoro reEaster zvondorino. Mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti dare remakurukota rakabvumirana izvi senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCOVID-19 vachiti vabereki nevarairidzi vanobvumiranawo nazvo.
Izvi zvinotibatsiro kuti pasa wanika kutapurirana kutachiwana weCOVID-19 unowanzo kwanza kuitika mukufamba famba munoitika uku nekuti vakaenda uri musi weChina vozodzoka uri musi wemuvhuro. Kufamba famba kwese uku kunokwanisa kuti kanganisira zvatanga tatokwanisa kukunda. Izvi hazisi zvega zvaitaurwa chete nebazi reprimary nesecondary education. Tatitori nevabereki vakawandisa vaitonyunyuta kuti tabva kuvhura zvikoro izvezvizvi, moda kuti tidzoke futi titore futi vana here, tiende navo kuEaster, mari yacho tinoiwana kupi? Tine vabereki vakawandisa chaizvo, saka tanga tatombobvunza bvunzo vabereki, vabereki vakati dai vagara ikoko. Tikabvunzawo futi maticha's union anga yangoriwo nyaya ndiyo anga vagare kuzvikoro ikokoko.
Hurumende ichabatsira zvikoro izvi nemari yechikafu here uye achabhadhara vanhu vanochengeta vana ava pazororo iri ndiani?
Varairidzi ava vagara vanongobhadhagwa nyangwe vakaenda kuholidhay, nyangwe vakasaenda kuholidhay. Saka isu tine tichitongokurudzirawo kuti varairidzi vange vachiona kuti muzvikoro zvedu zveboarding zvinge zviine discipline. Discipline ngairambe iriko kuitira kuti vana vedu vachengetedzeke zvakanaka. Vanokwanisa kushandisa futi nguva iyi kuti vadzidze zvimwe zvavanga vasina kudzidza kana muna 2020 paita malockdown mamwe aya. Saka izvazvi zvekutanga. Saka isusu tiri kungotiwo vanga vagara vari kupa basa ravo ngavaite basa ravo vachengetedze vana. Vanokwanisa kuita marotation kuti haiwo omboendawo ombondochengetawo vari kuboarding, imichambodai ndombondoonawo vamwe, zvichingodaro.
Avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunare kuHarare neStudio 7. Mukuru werimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObed Masaraure vaudza Studio 7 kuti hurumende yaita zvakanaka asi vachiti zvaive nani kana hurumende yaitora nguva yokumbotaura nevarairidzi pamusoro pezvirongwa zvakadai kwete kuti varairidzi vangozozvinzwa zvave kutaurwa pamaredhiyo. VaMasaraure vati kumisa vana vechikoro kuenda kumisha yavo kwakanaka sezvo kudzoka kwavo kuchikoro kwaizonetsa sezvo umwe nemumwe wavo aizofanirwa kuvhenekwa pakudzoka.
Nyaya yekuti vana vasadzokere kumba inochengetedzawo mwedzi vabereki vakaburitsa mari dzakawanda vanaiva vachienda kuchikoro. Chakangoshata ikalenda yechikoro chedu yakatadza kuzoona kuti kuchaita Easter holiday chete. Tinourombo kune vana vachatadza kuona Easter holiday. Chepiri tichatarisa nyaya yekuparara kweCOVID-19 kuvachengeta muzvikoro kutokiri towa imwe bhabho yekuti mwanga achazokwira mubhazi achitapurirana nevamwe chigwere chedenda reCOVID-19 odzoka naro kuchikoro, zvaizokanganisa zvikoro zvedu zvizovharwa zvakare. Saka isu tinoona riri danho rakakosha pakuchengetedzawo mwedzi wevabereki nekudzivirira kuparara kweCOVID-19.
Pane urongwa hwaitwa here kuti chikafu nevanosara pazvikoro izvi nevana apa vachabhadharwa nani?
Dambudziko ratinogara tichichema naro yekuti hatinotore nguva pakuronga kuti toita sei. Zvinhu zvedu ndezvekungoti churo yamukira mugumbo. Tinokurudzira hurumende nemaresponsible authorities dzakasanganisira machechi nevamwe vane zvikoro vabude neurongwa hwakarongeka hunoita kuti vana ava kugara kwavo risave dambudziko.
Asi hurumende Aina kukuza iwo ere kuti ndio zvayafunga kuti vana vepama boarding vasaenda kudzimba pa holiday ye Easter.
Urumenda inashaya ngatiziisa panyaya iyi asi semaonero edu takatagara pishi totambura kuti tichabatanidza sei nyaya idzi kuti vana vauya kuchikoro vakuda kuti vadzokere ivo vabereki havana mari zvikoro zvakaomerwa nyaya yekupararira kwecovid hakungarambe munhu achiti abuda apinda abuda apinda. Saka tetichingotiwo kana tikange taona solution inobatsira nyika ngatishandei neiyoyo asi semutauriro unenge wakakosha wataigara tichiita hurumende ingaigara yatsanangura zvinhu zvayo paine mwaka wakakwana kuti pana paine gadziriro dzechikafu nezvimwe dzemudaudzwa dzevana nekumwe kuonana kungada kuitwa vamwe vanenge vari vemakereke nezvimwe zvigadziriswe asi tokurudzirawo kuti kana paine mubereki ane mwana ane mari yake anoti ini ndinokwanisa kuti mwana wangu auye hurumende ngaisanyanyooma mwoyo ngavatenderwe vaende pamwedhi wemakereke akasiyana siyana asi tizoonawo kuti vana kana vadzoka vanotestwa vasati vapinda muzvikoro kuti tisawedzere mukana wekupararira kwezvirwere.
Avo vange vari mutungamiri weatus vaobed masaraure vari parunhare kuHarare nestudio 7. Gari vekumasvingo vari kuchema chema nemvura yakasviba iri kubuda mudzimba dzavo vachityira kuti vanogona kuguma vorwara nezvirwere zvakaita secholera netyphoid. Godfrey Mtimba anotipa nyaya inotevera.
Mumwe mugari wemumusha werunyararo West vasvepadzangamire vanoti mvura iri kubuda inoratidza kuti haina kucheneswa uye vamwe vari kurwara nemudumbu.
Hatisi kufara nezviri kuita kanzuru. Kanzuru iri kungoti unzira mvura yakasviba. Mvura yakasviba yacho ichagwarisa vana vedu madhizizi awandisa iko zvino. Iko zvino vanhu vacho havasi kukonzida futi kuona kuti vanhu vari kutaurwa kuti mavoisi evanhu havamahwi. Saka akanzuro iko zvino hatisi kufara nezvairi kuti tiri kuti mbunyikidza kodzero dzedu. Haizi ndongona sekuti sevagari tichataura nemura. Mura yekuti svitsirwa shokweri iri kukanzuro nokuti tingaenda togavatihwi.
Vamwe vagari vanoti mvura iyi iri kuuya yakasviba apo isingauyi mazuva ose sezvo kanzuri yakatanga chirongwa chekugovera vanhu mvura kwemazuva maviri pasvondo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa musangano rinomirira vagari remasvingo United Residents and Repairs Alliance kana kuti mura muzvave rubidzai magurupira vanoti kanzuri iri kuisa upenyu hwevagari panjodzi nekuvapa mvura yakasviba.
Isu semura tiri kuti mvura iri kuunzwa necity council haina kunaka inokanganisa utano hwevagari nokuti manje manje kuchava neoutbreak yemawaterborne diseases. Mvura iyi haisi kutestiwa hatisi kuziva kuti islagi oiri madhaka zvii zviri mumvura yakasviba iyi zvinova zvichakanganisa utano hwevagari. Zvakare mvura iyi ichange ichichajwa kupera kwemwedzi vagari vari kugunununa zvikuru nokuti bhiri riri kuya rakakwira apa mvura yacho havasi kuishandisa nokuti inenge ine
China. Amai Sheila Gondo wemusha weHillside vanoti kunze kwedambudziko remvura kanzuri iri kutadza kuita mamwe mabasa ayo akaita sekutakura marara kugadzira migwagwa nezvimwe zvakadaro.
Hamuna mumasvingo tinototi service delivery chaiyo hatina nekuti haisi mvura yoga. Migwagwa chaiyo yedu yashata angova makoronga kana ase mabhini havatakure vanotakura kamwe kana pa 3 weeks.
Meya weguta remasvingo Macolin Maboke vati dambudziko iri riri kugadziriswa.
Ichokwadi chiri kutaugwa nevagari pakatanga kuitwa cleaning exercise iya last time pakabuda mvura yakasviba. Saka pakakliniwa pane mapipes akasara asina kunatsa kukliniwa zvakanaka. Saka ndoa tikanga tichiita paweekend apa saka makaona mvura yanga isingauyi kubva musi Friday. Inyaya dzekuti tanga tichiklina mapipe ese tichivhura valve imwe neimwe kuti tichiflasha mvura yanga yakasviba ese. Saka tsvina yanga isina kupera kubuda ipo paya patata dambudziko riya muna February mvura yakabuda yakasviba. Saka tinotarisira kuti iko zvino mvura yakutanga kuuya iko zvino inenge yakachena nokuti mapipes ese emasvingo zvavo ese akatanga akakliniwa.
Vafi Delis Charumbira vanoti vanoda humbo hwekuti mvura iyi haikanganisi utano hwavo sezvo iri kubuda yakasviba kuti ndo apo ine munhu uyu unoita sekuti vafunge kuti haisi kucheneswa nemishonga. Guta remasvingo rave nemwedzi mina richinetseka nenyaya dzemvura izvo zvakaita kuti kanzuri igovere vanhu mazuva zvinopa kuti vakawanda vagume voungana kuzvibhorani zvinogona kupa kuti vagume vatapurirwa chirwere checovid-19. Ndakamirira studio 7 masvingo ndini Godfrey Mtimba.
Masangano anomirira vashandi anoti Re Zimbabwe Congress of Trade Unions, Zimbabwe Federation of Trade Unions, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, Progressive Teachers Union of Zimbabwe, pamwe ne Zimbabwe Hospital Doctors Association, akasangana nezuro achiziva matambudziko evashandi vose munyika, vangave vashandi vehurumende kanavo vanoshandira makambani akazvimirira. Mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions, vaPeter Mtasa, vanoti nekuda kwekuti vashandi vose vari kusangana nedambudziko rimwe chete remihoro yavo, vakaona zvakakosha kuti vaise musoro pamwe kuti vataure nezvirimwe chete. Rimwe sangano revashandi vehurumende reApex Council rinonzi rakakundikana kupinda mumusangano uyu, asi rinotarisirwa kunge riri mumusangano ichatevera.
Musangano wafamba zvakanaka, hatiri masangano ese anomirira vashandi. Musangano wanga uine vashandi vanoshandira hurumende nevashandi vanoshandira makambani akazvimirira ega. ReApex Council sangano unotevera vashandi varipo, sezvo nhasi vanga vachitongwa vasina kunyatsogadzirira. Saka taungana sevashandi vese vanomirira vashandi venyika yose tichitaura chinhu chimwe chete chatibatanidza cheurombo. Urombo hwahunzwa nehurumende, urombo hwahunzwa nevatinoshandira, hwokuti vashandi vari kutambira mari dzisingatarire chinhu, kunyange nevari kuongorora vari kuongorora vanhu vaakutambura zvakanyanyisa. Havachagoni kutenga zvokudya, mafuta haachatengeki, havachagoni kutenga chingwa, havachagoni kutenga nyama. Saka ndonyaya yatatinayo tichitarisa kuti tofanira kupedza urombo. Hurukuro nehurumende hakuna kwadziri kuenda, hurukuro nevetinoshandira hakuna.
Saka chii chasungwa mumusangano uyu vaMutasa?
Musangano wanga uri musangano wokutanga kumbopanana njere nemazano. Tanga tine vana mazvikokota vezveupfumi, vana mazvikokota vezvemutemo, taridzwa kuti tione kuti tiri kubva kupi tichienda kupi. Zvikaonekwa pachena kuti hakuna kwatiri kuenda sevashandi. Kubva gore ra2018 upfumi hwevashandi hwaramba huchiderera pasi, mari dzavanotambira zvaramba zvichiderera pasi, uyezve taoneswa zvenevana mazvikokota kuti hatina kwatingamhanyira kumatare, nokuti hakuna zviriko kumatare. Matare haasi kunyatsokubata nyaya dzevashandi zvakanaka. Saka tazowirirana kuti inyaya hombe iripo ndeyekuti nguva dzese kubva munguva isatawana kuzvitonga kuzere, vashandi vaiti kana zvaoma vaibatana nyika yese. Ndo nyaya hombe yatanyanya kusimbisa yekuti vashandi vese nyika yose vanofanira kuti vabatane, vorwira kodzero dzavo tichishandisa bumbiro romutemo, vorwira kodzero dzavo tichishandisa mutemo wevashandi nevashandirwi weLabour Act. Ndobedzi nzira yataona kuti rinoshanda. Saka tine zvizhinji zvatichagadzira tichienda mberi takabatana kudaro, zvatinenge tichiparura nokufamba kwenguva mukuwirirana. Tawirirana kuti vashandi kwese kwese ngatibatanei.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vari parunhare muHarare naJonga Kantemiri weStudio 7. Sangano reWorld Food Program rinoti riri kushanda nehurumende nemasangano akawanda kuti ribatsire vanhu vemuZimbabwe mushure mekunge pabuda gwaro reZimbabwe Vulnerability Assessment richikokerwa neFood Nutrition Council, rinoratidza kuti nzara yawanda munyika uye vanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana mana kana kuti 2.4 million vanoda rubatsiro rwechikafu mumaguta. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7 nemutauriri weWorld Food Program vaThompson Piri.
Veruzhinji mumadhorobha havana kukwanisa kunge vachishanda zvakanaka nokuda kwedenga reCOVID-19. Veruzhinji vaivaende nemusika pano napapo, vanhu vaienda kunotsina pano napapo, vaifamba vachienda kunotsvaka, havana kugona kunge vachishanda. vachigona kuti vashande semashandira vaita. Saka tikuona kuti zhara inoita seyawedzera. Kare zvaisiitika zvakanyanya kumaruva, asi tikuona kuti kunyange nemumadhorobha veruzhinji vari kunetseka kuwana zvokudya.
Muri kushanda sei nevanhu vakadai?
Muri kubatsira ruzhinji rweZimbabwe nekuvapa mari dzokuti vatenge chikafu. Kuvabatsira zvekare tinogadzira maprojekti tichibatsirana nemamwe mapoka akati wandei ma-non-governmental organization. Totarisa vaya vanonyanyisa kunetseka mukati menharaunda ndoo vatinonyanyobatsira. Mabasa atinogara oita munyika yeZimbabwe chaisinyanya kuzviita kumaruva. Asi kubva kudenda reCovid tikuona kuti urongwa ihwo hune pundutso nyangwe nemumadhorobha.
Tinoona kuti muri kuti munobatsira nemari, munowana sei kuti ava ndo vachabatsira?
Ongororo netsvagurudzo yaitwa inonzi Zimbabwe Vulnerability Assessment Committee inoratidza kuti une zhara uri kunetseka uye vangani. Iye inotarisazve kuti pane vanonetseka vacho vatawana, vanonyanyonetseka ndavapi. Saka ongororo iyoyo ndo inotibatsira kutiratidza kuti tikaisa rubetsero rwedu munzvimbo yakati neyakati ndo matinoona kunga mune vari kunetseka vakati wandei.
Muri kushanda sei nehurumende panyaya iyo yechikafu? Tichiona kuti mune dzimwe nguva tinomboona pachitaurwa ipo kuti pane zvematongerwo enyika zvinombopindira panyaya yezvimwe zvirongwa zvechikafu.
Ongororo retsvagurudzo inonzi ZIMVAD inotungamirwa nehurumende yeZimbabwe. Tinoshanda zvakanaka nehurumende yeZimbabwe, asi kushanda navo mumadhorobha uye tikasangana isu kana kuti neripoti inoti iyo chikafu chingangova chisiri kusvika kwachinosvika, tinoshanda zvakanaka nemaauthorities vangava vana DA kuti tione kuti tagadzirisa.
Mutauriri weWorld Food Programme vaThompson Piri vange vari parunhare kuGeneva kuSwitzerland naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Zimpepas Television Network inoti kanzuro yeguta reGweru yakaramba zvaidiwa nevagari veguta iri zvokuti mari yemitero idzikiswe. Kanzuro iyi ichangokwidza mitero zvekuti vagari vemunzvimbo dzakaita seMkoba vachange vachibhadhara zviuru zvitatu zvemadhora pamwedzi. MuNewsday hurumende inoti ichatsvaka mushonga wenhomba yeCovid-19 kwese kwese, ichiti inogonawo kutambira nekubvumidza kushandiswa muZimbabwe mushonga wenhomba unogadzirwa kuAmerica nekambani yeJohnson and Johnson. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kwao pa Studio 7 vana vajonga akandimire vana vatononoka wande tinokukwazisai mose nekufara. Indonzi Mavix from Cape Town. Nyaya yangu yakanangana nekuekstendwa kwelockdown iri kuramba iri kuitwa kuZimbabwe. Satirambi korona toziva chirwere ichatekeshera pasi rese ende tiri kuona chiri kuparadza vanhu. Asi kuti nyaya yedu manje isu munyika medu manje vana vachiuyengava vanongo extenda lockdown avambotarise kuti vanhu vazhinji vandovanoita zvekuzvishanda wega. Ende government yacho kana vaextenda lockdown yacho hapana kana mameshures avanomboita kuvanhu ekubatsirawo vanhu, kungoti garai mumba chete. Saka vandu vanhu vazhinji vanorarama nei kuti vanhu vazhinji vanozvishanda kuZimbabwe? Mafishimonga, mazendasi.
Ndoitwa Godfrey, ndiri kuno kuPretoria. Ndoda kutaurirawo maererano nezve vaccine yeSinopharm inobva kuChina. Vanhu vari kuchema-chema vechidzipwa nzee, havana chimbonayo sei. Nyika ngani dzakapiwa vaccine yeChina iyoyo yeSinopharm inobva kuChina? Nyika ngani dzakapiwa? Sei vasina kufa vanhu vavo? Inini tingotaurai kungoti zvinhu zviri kutaurika nyika yese special maAfrica kwetiri isusu vanhu vechitema hatisi kutenda kuti vaccine inorapa. Kuita kugumuka mechiti hei hatina chipimbo neChina. Ine chipimbo yacho ndeipi? Ine chipimbo yacho inonzi yakanaka yacho ndeipi? Nachiro kunoku kunoona South Africa vari kuramba, hakuna munhu wese ari kuenda kubayiwa vaccine kunoko, vamwe vari kutoramba. Saka chamungoda kungoshora kungoti sezvo inotipiri mahara. Chero zvakashata zvinyaripo pari zvakanaka tendai, kwete kuti zvese mungoda vanhu vekungoshora.
kutikwarisei hapa studio 7 hapa hazvina zvina kumira zvakanaka kunyika yeZimbabwe maposhe party tirikunzwa kuti vari kusungwa chavanosungirwa tizi vanosungirwa chii hakuna zvese nyika yeZimbabwe nyika yakanaka ine madiamonds ine gold nezvese asi zvanokuti izvozvo ndinozvitadza kuti izvigadzire kuti zvinake chainongoda chiri kufamba chimbotora vanhu mutemo wekufamba vachitora vanhu minda yavo nyisha yavo handizivi kumutemo vakauwana kupi mutemo wekutora vanhu wakapera kare 2013 but iko zvino vari bhizi kufamba vachikanganisa vanhu magaro vakaita zvizvi takanzwa kuti vachamisa vanoda kusungwa hatizivi vanoda kusungwa nenyaya yei vanoda kusungwa chii chakakanganisika ipapo chii hatozivi vanotadza kugadzisa nyika kugadzisa nyika chai chai zvaakuitwa nezanupfevhi hatichazvizivi yava kuita zvipi vanhu vari kupfurwa vanhu vari kusungwa zvisina kana tsarukano nyika haigadziswi nokusunga vanhu zvamunangagwa vakataura ivo pachavo vachiti the voice of people is the voice of god nhasi inzwi iroro ravakataura iroro havacharirangariri hei kana usingabayiwe jekiseni haukuri zuku ndokuta zuku ndichiinda kupi hei kana usingabayiwe jekiseni hauwani basa nanhasi mabasa hapana vashandi vavo vehurumende maticha madhokodheya havasi kuda kuvapa mari vanozoshanda sei vasingavapi mari ha taneta taneta vamugabe vakanga vari nani zvachose pana baba vari kwavo taneta zvachose chiri kuitika ndechokuti kuchiredzi vachironga ikoko vanofanira kuvaka jere zijere zihombe vavharire vanhu vose vavo ndokuti zvinaka isati ngatori kuminda yedu titori kuminda yedu vachipa murungu zviri nani kuti minda yacho iyoyo papa vanhu vanogara imomo kuvarime gundu racho remombe tigotengesa murungu wacho kuti murungu auye agare imomo tigogara kupi haa zvakuitwa nehurumende iripo hai tatozvikonewa izvi tichazvigumu hatichazvikwanisi zvakuitwa nehurumende iripo vamudzeiwo ini ikoko mutaurewo wakudzei kuti mutemo wavanowanepiwo mutemo wekugara vachingotambisa vanhu nguva nenguva
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika kanobva kuna Love More Majaivana sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi bazi reamerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika restate department rabudisa gwaro pamusoro pekutorwa kwekodzero dzevanhu muzimbabwe masangano anomirira vashandi akasangana nezuru achizira matambudziko evashandi vose munyika vagari vekumasvingo vari kuchema chema nemvura yakasviba iri kubuda mudzimba dzavo tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesuwo zvekare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muwashington dc ndichiti moswera zvakanaka